manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 31/2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takavandudzika zvikuru vazhinji tasingaziva kuti chii chinonzi business. Taingo kungoti mukadzi ukatenge ukarima madomasi ako waungopinda nawo muraini wakutotanga kutengesa muraini. Tisingaziva kuti matomatoes aya anototsvagirwa mabhaya anobhadhara.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kusimudzira madzimai. Vanyori vemabhuku vemunyika Tsitsi Dangarembwa naGlorian Glovu vari pakati pevanyori vasere vakapiwa mubairo weWinsome Pinal. Congress yeFIFA yotambira danho rekumisa Zimbabwe kukukwidza nedzimwe nyika mushure mekupindira kwehurumende munyaya dzenhabvu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndovanga vari munyarikani pamusangano weYoung Women for Economic Development Business Convention waitirwa muHarare nhasi. Madzimai aya abva kumatunhu gumi emunyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu vaMnangagwa vati vacharamba vachiisa mari yakawanda kubhanga remadzimai kuti vawane kwekunokwereta mari dzekutanga nekusimudzira mabhizimusi avo. Vati hurumende yavo yakaona kuti madzimai anodzorera zvikwereti zvichienzaniswa nevanhurume.
From the reports I get, I'm told that over 90% of the loans given to women are paid. And only about 42% The loans given to men get paid.
Kuti pazvikwereti zvatinopa madzimai zvikamu zvinodarika makumbi mapfumbamwe 90% zvinobhadharwa asi kuvarume zvikamu makumi mana nezviviri chete ndizvo zvinodzorera zvikwereti saka munhu akangwara anopa zvikwereti kune vanobhadhara
vakurudzirwawo madzimai kuti apinde mumaindastry yese vachiti vakatobatsira mamwe madzimai akaenda kwavari vachida kupiwawo nehurumende mabasa kugadzira mugwagwa. Amai Lucia Manyisa vabva kuChimanimani kuManikaland vaudza Studio 7 kuti sangano reYoung Women for Economic Development rakavanyurira munhamo sezvo vakuita mabasa emaoko anovapa mari kusanganisira kupfuya mbudzi nehuku.
Kuhodha tichitengesa sazvo kutoti maprojects ehuku kuchengete mbudzi saka izvi sekuti mabhenga atatorwa aya ma Women's Bank tichaita kuti tiito access kuti tisvepa nezvo.
Tabeth Sogara uya atikuburikidza nechirongwa chekusimudzira madzimai ichi vave kukwanisa kutengesa zvavanorima kumisika inovapa mari yakanaka.
Takavandudzika zvikuru vazhinji tasingaziva kuti chii chinonzi business. Taingo kungoti mukadzi ukarima madomasi ako waungopinda nawo muraini wakutotanga kutengesa muraini. Tisingaziva kuti matomatoes aya anototsvagirwa mabhaya anobhadhara zvine mari iri pamusoro saka kuyamhumeni
tavandudzika kuzoti garden yangu ndikarima ka portion kangu kadikidiki ndayaita mari yangu shinji.
Mutungamiriri wesangano re Young Women for Economic Development Mozhare Tatenda Mavetera varumbidza mutungamiriri wenyika vachiti hurumende yavamunangagwa iri kugona kusimudzira madzimai kubudikidza nezvirongwa zvoupfumi zvakasiyana siyana kusanganisira kuwana mukana wokunokwereta mari kumabhanga. Panyaya yekusimudzira upfumi vamunangagwa vati vanofadzwa zvikuru kuti kugadzirwa kwezvinhu munyika kwasimukira vachiti zvinhu zvakawanda zvotengeswa muzvitoro zvinhu zvinogadzirwa munyika. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo chingava chokwadi kuti zvinhu zvava kutengeswa muzvitoro zvinhu zvinogadzirwa muno, asi vati dambudziko nderekuti zviri kudhura.
Dambudziko redu muZimbabwe harina kumboita rekugadzirwa. Zvinotokwanisa kudarika ipapo, zvokwanisa kutosvika kuma 80%. Asi nenyaya idzodzo dzekuti hatina magetsi akakwana, zvinotidhurira kugadzira zvinhu, tinozopedzisira tatora zvimwe zvinhu kunze kwenyika.
Sangano reYoung Women for Economic Development rakaparurwa gore rapera nedonzvo rekusimudzira madzimai echidiki ari pasi pemakore makumi mana nemashanu kuti apindawo munyaya dzebudiriro nezvemabhizimusi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks inoti vanhu vanosvika makumi matanhatu nevasere kana kuti 68 vakaurayiwa nemhuka dzemusango gore rapera. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutauri weZimparks vatinashe Farao vanoti pamusoro pevanhu vakafa gore rapera ava vamwe makumi manomwe kana kuti 70 vakakuvadzwa zvakaipisisa mugore rapera nemhuka dzemusango idzi.
Gore rapfuura ra2021 takarasikirwa nevanhu vanosvika ivo 68. Vakatsikwa, vamwe vakatsikwa nenzou, vamwe vachiva nemakarwe, vamwe vakatungwa nenyati, vamwe vakatungwa, vamwe vakaurayiwa neshumba nedzimwe mhuka dzakasiyana siyana dzemumasango.
Vafarawo vanoti mhuka dziri kunyanya kuuraya nekushungurudza vanhu inzou nemakarwe, izvo zvakauraya nekukuvadza vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana.
Kurora kwedu tiri kuona sekuti mhuka dziri kunyanya kutishungurudza inzou nemakarwe, nekuti mhuka mbiri idzi dzinokwanisa kunge dzidzo dziri kuita kuti vanhu vangangosvika ivo makumi gumi nemapfumbamwe 90% kubva muzana dovari kukwadzwa nemhuka idzi.
Vafarawo vakurudzira vanhu vari pedyo nenzvimbo dzine mhuka kuti vasafambe nguva dzemanheru uye kuti vasaedze kudzinga mhuka dzakaita senzou munharaunda mavo pasina vashandi veZimparks.
Tinokurudzira zvevagari kuti ngavasiyane netsika yekunyanya kufamba usiku kunyanyanya kune mhuka dzakawanda, nekuti mhuka dzedu dzakawanda dzinofamba usiku. Kumakarwe tinoti kuvagari, pese pese pane mvura unofanira kungozvifungidzira iwewe kuti pane garwe ende ringakwanisa kukukuvadza.
Vafarawo vanoti pamusoro pekuurayiwa kwevanhu zvipfuwo nezvirimwa zvevanhu zviri kuparadzwa, izvo zvinozoita kuti vashaye zvekudya. Imwe nzvimbo inedambudziko rekunetsana kwemhuka nevanhu inharaunda yeChipinge, sematauriro emutungamiriri wesangano rinomirira vagari veko rePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku.
Dambudziko remhuka iri riri kunyanya kuitika yatingati nhera Save, along Save River, yatinoti Save Conservancy. Kune vakawanda wanda vari kuchengeta mhuka ikoko, asi mhuka idzi dzinenge dzichibuda kubva kumaconservancy wadzichiuya kudzimba dzevanhu, and dambudziko rakakura. There is also Chipangai Safari ndo iri kutraya kuchengetedza mhuka idzi, asi tingangoti kuhurukuro dzekuti vanhu nemhuka vagarisane dziri kuenderera mberi, asi dzanisa kubuda. Pane hurongwa hwecampfire huri kuitwa, hwatanga tichibatsiranawo nenharaunda dzekwaChibuwe, Maronga, Musapingura neGoko Maunganidze, kuitira kuti pachiita chirongwa chinenge chichine hurumende mukati nemacommunities ekuti mhuka nevanhu zvogarisana sei, nekuti zvipfuyo nezvirimwa zvakawanda zviri kukwadzwa nekuda kwe mhuka idzi kunyanya ma elephants ma buffaloes ne ma lions ndo ari kwenya kuoneka munharaunda dzati kutaura zvadzo muchipinge.
Imwe nhengo yeboka rinomirira vagari vekukariba rekariba residence association vaedward ruparanganda vanoti vanhu vakawanda vari kuurayiwa nenzou masikati uye vashandi vezim parks vakashevedzwa vanononoka kuuya kuzoyamura.
But madets mazhinji ari kuitira masikati ati ukaodza veparks havauye time.
Uwandu hwevanhu vakafa ava hwakawedzera kubva vanhu makumi matanhatu kana kuti 60 vakafa nevamwe makumi mashanu vakakuvara mugore ra2020. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunoraijena.
Russia iyo yakati iri kubvisa mauto ayo ari kurwisa guta guru reUkraine reKiev inonzi nemuzinda wemauto yeAmerica wePentagon yabvisa zvikamu makumi maviri kubva muzana chete uye kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi pedyo neguta iri. Dzimwe nhengo dzedare reparamende dzemuUkraine dzanga dziri muAmerica nezuro dzichitsvaga rutsigiro rwezvombo nezvimwe kuti nyika yavo ikwanise kurwisana neRussia. Nhaurirano dzekuedza kuunza runyararo muUkraine dziri kutarisirwa kuenderera mberi mangwana kuTurkey. Hondo iyi yakonzera kusagadzikana munyadzo zveupfumi pasi rose sezvo Russia ichitengesa mafuta edzimotokari akawanda uye nyika mbiri idzi dzichirimawo gorosi rakawanda rinotengeswa pasi rose. Mukuziya nezvehondo iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party muZimbabwe, Dr. Uraya Izembe.
Bumbiro reUnited Nations rinonzi United Nations Charter rine mhiko yokuti pasi rino harichafi rakaita futi hondo sezvakaitika muhondo yokutanga yepasi rino nehondo yechipiri. Zvino maita mhiko yakadai zvekuti nyika dzose dziri nhengo yeUN dzinocherechedza mhiko iyoyi. Takaona kuti izvi kwapera makore makumi manomwe namanomwe boka reUN ravapo iri. Paita dambudziko pakati peUkraine neRussia. Zvino dambudziko iroro raifanira kugadziriswa sezvakatarwa muchapter 6 yebumbiro reUN irori iri. Chapter 6 inoti bope rikamuka pakati pedzinyika rinofanirwa kunzi rigadziriswe padare pasina kurwisana nezvombo zvehondo. Ndizvo kuti pasazoita hondo yapasi rino. Asi tinoona kuti bope iroro harina kugadziriswa saizvozvo. Tozoonazve kuti iko zvinhu zvatikureketa pano. Russia yakatora zvombo kubva yapinda kundopamba Ukraine nechisimba. Zvinova ndizvo zvakanganisa rugare rwapasi rino.
Munoona nhaurirano dziri kuitwa kuTurkey pari zvino dzichibatsira here kuitira kuti tione mave nerunyararo muUkraine, kunyange hazvo Russia iri kuramba ichibomba nyika iyi pari zvino, uyezve tichiona kuti iyo Ukraine yatuma nhumwa kuAmerica kuti dziende kunokumbirazve kuti zvirango zvakatemerwa Russia zviwedzerwe uyezve vakwanise kunge vachipiwa zvimwe zvombo zvekushandisa muhondo iyi.
Kana kwaita kupesana pamaonero ezvinhu muupenyu, kunyange vanhu kana kuti nyika dzikarwisana nezvombo, hazvipedzi dambudziko rokuti pave nomuono mumwe izvozvo. Panotozotoita kugara pasi padare vanhu votaurirana nepfungwa nomuromo kuti vadzokedzane vazova nomuono mumwe.
Mutungamiri webato reDemocratic Party muZimbabwe, Dr. Uraya Izembe, vari parunare muHarare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Vanhu zana rezviuru nemakumi maviri nezviviri zvine makumi matanhatu nemumwe kana kuti 122,061 vakabayiwa nhomba yeCovid-19 yekutanga nezuro chete zvisati zvamboitika muzuva rimwe chete kubva zvakatanga kubayiwa vanhu nhomba gore rapera. Izvo zvinotevera chirongwa chehurumende chekuvhura nzvimbo dzakawanda dzekuti vanhu vabayiwe nhomba kutanga svondo rapera. Vana vane makore ari pakati pegumi nemaviri zvichikwira vari kubayiwawo nhomba iyi. vanhu vabaiwa nhomba vave mamiriyoni mashanu nezana rezviuru nemakumi manomwe nemazana maviri nemakumi masere nevatatu kana kuti 5,171,283. Vanhu zana nemakumi mana vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro uye munhu mumwe chete akafa nacho. Izvi zvasiya vafa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mana kana kuti 5,440. Vanyori vemabhuku vemunyika Tsitsi Dangarembwa naGloria Ndlovu vari pakati pevanyori vasere vakapiwa mubayiro Winsome Pinnock vachiwana mari inosvika zana rezviuru nemakumi matanhatu nezvishanu zvemadhora kana kuti $165,000. Zvichakadaro, mumwe munyori wemabhuku anobva kuZimbabwe asi achishandira muguta reGaborone kuBotswana semudzidzisi wevana vakaremara, amai Sera Mude Mberengo, vanoti chido chekuunza shanduko muupenyu hwevanhu ndicho chakaita kuti vatange kunyora mabhuku. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Kune imwe nyika iri kure kure kwaive nomumwe murume nemukadzi wake. Saka rimwe zuva mukadzi akati izvo, ndoda kumboti timboshanyira vabereki vangu ndavasuwa. Zvikabva zvanzi nemurume hapana chakaipa, gadzirirai tigoenda mangwana. Saka vakagadzirira havo ndokumuka.
Amai Mberengo avo vakaberekerwa kuZhombe mudunhu reMidlands makore makumi mashanu nematanhatu apfuura vanoti chido chavo chekufadza vana nengano ndicho chakaita kuti vatange kunyora mabhuku vachikurudzirwawo nemukoma wemurume wavo pamwe nemurume wavo.
Ndingati ndiri munhu anofarira kutaura nyaya ngano, saka ndaifarira hangu kuzvizvo ndakagara nevana manheru ndovaudza nyaya dzakasiyana siyana kunyanya ngano. Saka baba mukuru vangu mukoma nemurume wangu akazoti, madii kunyora mabhuku, munotaura ngano dzinonakidza kwazvo. Handina kuzvisa hangu mumusoro nguva iyoyo. Asi ndakazongoti muna 2016 ndokufunga kuti zvairehwa naba mukuru zviya, rega ndimbozviedza ndokunyora bhuku rangu rekutanga rechirungu.
Vanoti mabhuku avo maviri ekutanga anoti A Means to an End nerimwe rinonzi Such is Life akanyorwa nechirungu ndokutsikiswa nekambani yekuamerica ine mukurumbira mukutsikisa yeAmazon. Sezvo kuverenga kuchipa vanhu masimba, amai Mberengo ava nomamudzidzisi pachikoro cheAuno International Primary School muGaborone vaudza Studio 7 parunare kuti vakatangawo kunyora mabhuku nerurimi rwaamai kuitira kukurudzira madzimai nevamwe vanorarama muurombo.
Ndaida kuratidza kuti zvokero ukashungurudzwa sei haufaniri kurega kutevera zvinoita mwoyo wako. Saka madzimai aya aishungurudzwa aizoonekwa achibudirira shure mekunge vazviudza kuti nani ndinoda kuitei.
Pari zvino amai Mberengo vanyora mabhuku kumatatu nerurimi rwechishona asi rimwe chete rinonzi Ndoziya Nenzara ndiro rakatsikiswa pari zvino. Amai Mberengo ava nevanasikana vana nevazukurusikana vaviri vanoti vanhu vazhinji kunyanya madzimai vanopererwa netariro kana vachirarama upenyu hwekunhonga svosve nemuromo vachiti shuviro yavo kuwana mabhuku ava achishandura upenyu hwevanhu ava. Imwe nyanzvi munyaya dzekunyorwa kwemabhuku yechishanda semutori wenhau muBotswana muzvare George Kura vanoti bhuku rinonzi Ndoziya Nenzara rinoburitsa pachena kuti nhamo yapfunya chisero munyika yave kupa kuti vakawanda vararame nehwaku mukwaku.
Ndinoti rungano urwu runotidzidzisa kuti nguva dzose tisati tatora matanho tinofanirwa kumbonzwisisa kuti nyaya iyi iri kufamba sei, uyezve tinzwisise kuti kana ndikaita zvakati medzisiro yacho chii.
Amai Mberengo vanoti chishoo chavo kukurudzira vakawanda kuti vatange tsika yekuverenga mabhuku.
Paivepo nomumwe mukomana akazvarwa nemuswe, saka muswe wake waikurawo uye paanenge achikura iwo uchikurawo. Saka
ndakaambirida Studio 7 ndiri muFrancistown muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Angasvika zera rokuda kuroora vasikana, hapana aida chekuita naye, saka zvakamushungurudza zvakanyanya ndokubva.
Iye zvinotombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeTunisia vakaisa Said nezuro vakadzinga nhengo dzedare ravo reparamende dzose mushure mekunge nhengo dzinopikisa dzeIslamist Party dzati dziri kuda kubvisa masimba akawandisa avakazvipa ekutungamira. Chiitiko ichi chiri kushorwa zvikuru chichinzi chinodzosera kumashure utongi hwejekerere. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kukurudzira nhengo dzematare avo eparamende kuti dzitambire bhajeti ravo remari inosvika mabhiriyoni mashanu yekurwisa denda recovid-19. Imwe mari iyi yakanangana nekubatsira nyika dzichiri kubudirira. VaBiden avo vakabayiwa nhomba yavo yechina kana kuti booster nechipiri vakati izvi zvikasaitwa pasi rose rinogona kutanga kusangana zvakare nematambudziko anokonzerwa nechirwere ichi. Mune dzimwe sarudzo dzekutsiva zvigaro zvakasara zvisina vanhu zvichitevera kushaya pamwe nekudzingwa kwedzimwe nhengo dzeparamende nemakanzuru dzakapinda dziri pasi pemapato eMDC Alliance neZANU-PF, dzimwe sarudzo dzinonzi dzinogona kuitwa zvakare chero nguva zvichitevera kudzingwa zvakare kwedzimwe nhengo dzemakanzuru nebato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Ngonzora pamwe nebato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP. Mukutanga kwesvondo rino, MDCT yakadzinga nhengo dzemakanzuru 16 kana kuti 16 mumatunhu masere emunyika zvichipomerwa mhosva yekudyidzana nebato reCitizens Coalition for Change. Kuchitiwo bato rePDP rakadzingawo kanzura weward 17 muHarare vaJacob Mafume vanga vari zvakare meya weHarare vachipomerwa mhosva imwe cheteyo, izvo zvakazoita kuti vabviswe kubva pachigaro chameya weHarare negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai moyo. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti Zimbabwe yaita dambudziko rekungopinzwa musarudzo dzavanoti dziri kudya mari inofanirwa kunge ichibatsira mubudiriro yenyika. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti izvi zviri kutambisa mari yenyika nekuitisa sarudzo dzinongozodzora vacho vanenge vambodzingwa muzvigaro zvavo. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vamasimba mavhaza vanoti mapato ari kudzinga nhengo dzaanoti dzinenge dzatsautsira ari kungoshandisa mutemo mukuita izvi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tatanga nekubvunza vamaguhu kuti vanoti kudii nezviri kuramba zvichiitwa nemapato ari kudzinga nhengo dzavo.
Zvinongoratidza kuti politics dzedu mahumbwe ende runyoro rwevanhu tichitarisa sarudzo dzavanenge vaita kuburikidza nekuvhota kwavo hazvichakosheswiba. Tichitarisa nhamba yemaMP nemacouncillors vakaitwa recalled navamonzora, zvinotionesa kuti sarudzo yemuna 2018 haisi kuremekedzwa neparlamendi, haisi kuremekedzwa nematare edzimhosva, ende vamonzora vari kupiwa simba ravasina rekuvhiringidza nekubvisira vanhu inzwi ravo ravakataura through the ballot. Saka zvinhu zvinosiririsa kuti nyika yedu iri kuramba ichidzoka kumashure. Taifunga kuti 2018 was beginning yenew constitutional dispensation yekuti taakuenda mberi tichiremekedza zvido zvevanhu kuburikidza nekuvhota kwavo. Asi tiri kuoneswa kuti mavhoti evanhu haana basa. Vamonzura vane simba kudarika mamiriyoni nemamiriyoni emazimbabwezi vanenge vakavhota kuti uyu ndiye kansela, uyu ndiye meya, uyu ndiye MP watada. Zviri kurivheswa navaDouglas Monzora.
Dr. Mavhaza, zvii zvamungataura pamusoro pematanha nezvataurwa navamaguhu?
Chekutanga rega ndigotsanangura ndichiti vamaguhu pane padiki diki pavarasika. Zvinoitika muZimbabwe ndezvekuti munhu anosarudzwa nekuda kwebato raanenge akamiririra. Kana usina bato rawakamiririra, unotaura wega kuti handina bato randakamiririra, saka unosarudzwa uri independent. Saka zvatirani zvokuti pakaitwa sarudzo ya2018 vanhu vakasarudzwa vari bato ravanga vakamiririra. Saka kana vabuda mubato iroro, mutemo unotaura kuti ngavabva vabviswa nekuti hapachisina unhu wavakamiririra. Kana vari kuda kuti varambe vakamirira vanhu, vanotsvaga kusarudzwa nekuda kwebato itsva ravanenge vakapinda mariri. Ndomutemo. Zvingangova zvinoshoresa, zvingangova zvinorwadza, asi ndiwo mutemo chinonzi demokrasi kana kuti kutsa ruzhinji kutedzera mitemo yakabvumiranwa munyika imomo munyika medu nebumbiro remutemo yenyika yedu unotaura kuti kana ukabuda bato ravanga uri unobva wasiya zvese zvawakawana kubato ikoko oita zvebato rako itsva saka vamaguhu havasi kunzwisisa pavangu vari kushora matare nehurumende nekuti vamunzi vapiwa mazimba aiwa vamunzura vari kungoshandisa mutemo hatingati zvakaipa nezvakanaka asi vari kutedzera mutemo chinodiwa kutedzera mutemo
vamaguhu pindurai tinzwi
chekutanga vataura pamusoro penyaya dzematare vamunzura vakatanga kurwira zita rekuti MDCT ndokubva vanzitorai vakati zvekare ndaakuda futi zita rekuti MDC Alliance ndokubva vanzitorai iko zvino izvi vakachiitwa sarudzo ndokubva vadyiwa musi waanaunzwa maresults ndo musi waakuita recalling ndinofunga kuti ndo mapini killers avakanwa ekuti ndinofanira kuvaratidza kuti ndichiriko saka ndaakuita recall musi wandiri kunzi handina kuwana kana 0.1% yevhoti pamabai elections iwavo chotoisawo zvekare nyaya yekuti sekutaura kwaita Dr. Mabasa inyaya yechifinhu haisi nyaya yekuda kugadzirisa nyika sezvavari kutaura vamunzura kuti vari kukurudzira dialogue bati inyaya yekuda kurwadzisa kuti varatidze kuti ndo vane masimba asi tiri kutarisawo zvekare kuti zimbabwe yatambura hama dzavo apa iko zvino izvi mabai elections akaitwa mamiriyoni nemamiriyoni yemari yakashandiswa for useless election vazhinji vacho vakangodzoka vanga vabudiswa navamunzura asi tiri kutarisa kuti tine zvipatara zvisina mishonga vanhu vari kufa nezvirwere zvinorapika
Dr. Mavaza pindurai tinzwe hanzi hurumende iri kurasa mari nemabai elections asina basa aya munoti
chokutanga baba vamaguhu mukatarisa mari inenge iri kuita basa resarudzo inenge yakaiswa parutivi kuva mari yesarudzo haukwanisi kutora mari yesarudzo kuendesa kuchipatara kana kubhazi kana kupi bhajeti kana riripo regore iroro rinoramba riripo mari yesarudzo yakaiswa parutivi yesarudzo ikasashandiswa gore iroro inoitwa carry forward kugore rinouya saka hapana mari yatambiswa nekuti yagara yakatogadzirirwa kuita basa iroro tinoratidza kuti tava kuzvitonga kuzere tinoratidza kuti tava neyatinoti demokrasi ndochekubvumidza vanhu kusarudza munhu wavanoda
vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano pf vasimba Mavaza vari parunare kubritain nestudio 7 manzwawo zvakare kubva kune vanongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu vari parunare muharare nestudio 7 nhau dzemitambo kongresi yefifa ichitungamirwa nemutungamiri wesangano renhabvu iri vagianni infantino yavhota nhasi ikatambira kumbomiswa kwekuve nhengo kwezimbabwe nekenya idzo dzine hurumende dziri kupomerwa mhosva yekupindira munyaya dzenhabvu musangano uyu waitirwa kudoha kuqatar uye mutungamiri wezifa akamiswa basa vafelton kamambo vakanyimwa mukana wekuenda kumakwikwi aya nematare edzimhosva ayo akaramba kuvapa gwaro ravo rekufambisa riri mumaoko ematare sechibatiso pamhosva dzavari kupomerwa nesrc dzekusafambisa basa nemazvo fifa haitenderi kuti masangano akaita sesrc inova bandiko rehurumende apindire munyaya dzenhabvu izvi zvinoreva kuti zvikwata zvose zvenhabvu zvemunyika zvevanhurume nemadzimai hazvichakwanisi kukwikwidzana nedzimwe nyika sachigaro vesrc vagerald mulochwa vagara havo vachiti havatirimuki nedanho refifa muchirongwa chewomen's round table chatinotaura nezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo na8pm nhasi tiri kutaura nezvakabuda musarudzo dzakabva kuitwa dzemabai elections kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp namba dzinoti 001202465038 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave mazuva ose tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumire iku studio7@vowenews.com. Mnukwansu kujua na uzedupa www.vowenshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC.
So who is it called?